vangu vari kudiwa vari kutarisira kuti vangangotanga mabasa ezvicherwa kuiron ore kugoridhe kukrome uyezve neplatinum so takatarisira kuti pamwe nevamwe vangangodaro vachiuya zvakare nguva iri kuteera chipfupi inoteera
pane nyaya yemutemo wekuendesa upfumi kuvatema yanga ichinzi nevakawanda ndiyo iri kukanganisa kuti vemabhizimisi nevanoda kuchera migodhi vange vachiuya kuzimbabwe muri kuitsanangura sei nyaya
hatina kuvavanzira kuti pane nyaya yeindigenization zvakadaro nyaya yeindigenization haina kuti inganzi zvitezwa zvacho zvakaipa asi chakaipa maitirwo akazvakatangwa zvichiitwa uyezve mudare reparamende nyaya iri kutokurukurwa nezvayo kuona kuti vanotanga kuuya vaya vasavanga vasati vakusenzera muno vave vanodzivo vasatarisirwa kuti vanofanirwa kupa ivo 51% vachingotanga asi zvozoitika kwambopera makore vambooparata vakwanisa kurikava yatinoti capital kana kuti mari yavanotanga nayo iyayo asi zvikuru zviripo pamutemo uya ndezvekuti panoitwa inonzi sovereign fund nokudaro hurumende inofanira kushanda zvakaomarara kuti iyo inoraisa mari iyoyo mari inokwanisa kuti muzimbabweni anenge aida kunotora 51% kumugodhi ave anokweretiswa mari iyoyo akwanise kuita sei bvisa mari iyoyo asi chatakatarisira ndechekuti tavatsanangurira vari kunzwisaya kuti vari kuzotanga kuuya pari kutoongororwa mutemo wacho kukabhineti uyezve muparamende zvakare kuti vaya vari kutanga kuuya vaya foreign direct investment tombovaita exempt kana tombovamisa kuti vatorerwe 51% kuya kwavanotanga vachiita asi sovereign fundi kana ichinge yasetwa hatisi kuona pachiita dambudziko nyaya inokwanisika kunge ichiita se ichishandura zvinhu kuitira kuti vanouya vanofarawo kuti iwe uri muzimbabweni une chaukabata chauri kuvapa kuti ngatishande pamwe chete chinhu chinotinetsa muzimbabwe chihombe kushaya muchina uyezve michina inoshandiswa kumugodhi michina iya inodhura vanhu ndo chinhu chihombe saka ndesaka mtoona kuti tinoti isusu kumitero redu kana uchiunza michina yakaita saiyo haubhadhari mutero pabhodha kana kuti yatoti customs iyayo izvo zvinhu zvatinge chita kutiedze kuti vaya vakwanise kuuya nezvinhu zvavo.